nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
maneru akanaka vateereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 8 2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wenyika dzekuchamhembe nekumabvazuva kweAfrica wekuzeya gakava riri muDemocratic Republic of Congo uri kuenderera mberi muTanzania. Kutengeswa kwefodya kuchatanga musi wa6 kurume gore rino pachitarisirwa gowo rakanaka. Vana vechikoro vakawanda vari kuita zvidzidzo zvepasi vari kusangana nematambudziko ari kukonzerwa nenzizi dzinenge dzakazarisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutungamira nhumwa dzeSADC dziri kuTanzania dziri kupinda mumusangano wemubatanidzwa weSADC neEast Africa Community wekuzeya gakava riri muDemocratic Republic of Congo, DRC. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakakurudzira nemusi wechina kuti kurwisana uku kupere vachiti yave nguva yekuti muDRC muve nerunyararo. Ko musangano uyu ungapedze hondo iyi here? Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Maita enyu aZininga, musangano uyu wakakosha nokuda kwekuti uri kuunza mubatanidzwa wematunhu maviri kuti vaongorore zviri kunetsa munyika dziri nhengo kumisangano yematunhu maviri, asitaura kuti DRC inhengo Rwanda inhengo yeEast. Saka zvinobatsira kuti vanhu vagone kana kuti nyika nematunhu ari mukati meAfrica vagone kuita muonera pamwe chete.
Danho ratorwa nayo SADC neEAC rekutsvaga kuti varuto veEAC navamunangagwa veSADC vave ndivo atingati makoche. Danho iri munoti iyi pamusoro paro?
Aiwa, rakanaka, rinobatsira kuti zvinhu zvichabuda musangano zvisapikiswe zvakanyanya, asi zvinotibuditsira pachena uremu neudzamu hwokusawirirana huri pakati penyika yeDRC nenyika yeRwanda. Zviri kutoratidza kuti nevatsigiri vadzo.
Takaona munyori mukuru weUnited Nations vaGuterres vachitaurawo mashoko akasimba chaizvo pamusoro pehondo nemhirizhonga idzodzi dziri kuDRC. Tarisiro dzeveruzhinji dzingava dzekuti kudini kuseri kwemusangano?
Tarisiro dzeveruzhinji ndedzekuti dai hondo yamisa, nekuti sekuziva kwatinoita kuri kufiwa angava masoja. Tinoziva kuti tikatora muenzaniso nyika yeSouth Africa yakarasikirwa nemasoja anosvika 14. Kune vanhuwo zvavo kuDRC vari kufa, vamwe vari kubviswa pavanga vakagara vachienda kumarefugee camps. Saka zviri kukanganisa ugaro hwevanhu. Chimwezve ndechekuti zviri kukanganisa mabasa ezveupfumi muDRC, nekuti nzvimbo iyoyo yeGoma iri kuEastern DRC inzvimbo ine zvicherwa zvinenge zvakakosha zvinofanira kuti zvigone kucherwa zvotengeswa. zvowani sanyika DRC cheuri asina kuda kuhombe asinya sofamba zvakanaka zvimwe zvicherwa zvokungobuda zvisina ari kunyazoziva kuti zvabuda zvakamira sei uye zvazo batsira ani
nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro chetswane university musouth africa muzvinafundo Riki Mukonza vachitaura vari parunare kusouth africa Sangano reTobacco Industry and Marketing Board TIMB rinoti nyika iri mugwara rayo rekutarisira kutengesa makirogramu anosvika mamiriyoni mazana matatu efodya mwaka uno. Izvi zvinotevera kuziviswa kuti musika wekutengeswa kwefodya uchavhurwa musi wa6 Gurume uye vanotakura fodya vachiendesa kwainotengeserwa vanofanirwa kunonyoresa kuTIMB nekukurumidza. Zimbabwe inotengesa fodya kumisika yakakosha inosanganisira Far East, Middle East neAfrica. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri TIMB Varain Chikuni kuti tinzwe zviri kuitika.
Mwaka wefodya wa 2024 to 2025 uri kufamba zvakanaka. Vamwe varime vaidiridzira fodya yavo vakatotanga kuchikora nekuipisa. Donzvo redu senyika yeZimbabwe nderekuti tikwanise kurima 300 million makg efodya gore roga roga. Mwaka uno varime vakawedzera ndima kusvika pa 84,661 hectares kubva pa 82,392 hectares dzakadyarwa panguva imweyo mwaka wadarika. Sezvo mvura yanonoka kunaya gore rino, Minister of Agriculture, Honorable Dr. A.J. Masuka, vakatendera kuti varimi vanogona kuramba vachidyara fodya kusvika musi wa 15 January 2025. Sekuziva kwedu, nesi dzefodya dzinofanira kuparadzwa musi wa 31 December gore rega rega. Asi gore rino vakatendera izvi kuti varimi vanorima nemvura yemudenga vagone kudyara sezvo kwanga kusati kwanaya kwazvo kwazvo.
Muri kuti ndima yakarimwa yakati wedzerei gohwo richati wowandei zvii zvamungati zvavandudza gohwo iri mwaka uno.
Tinganzi chawandudza ndima yakarimwa yefodya negohwo riri kutarisirwa zvirongwa nemitemo mitsva yatakaisa seTIMB tichibatsirwa nehurumende. Takagadzira inonzi Contractors Compliance Administration Framework inoparura kuti varimi vari kupinda pacontract vanofanira kupiwa mainputs kana kuti zvikwanisiro zvokurimisa zvakawanda sei. Izvi zvakabvisa udyire nokudaro varimi vave kuwana zvokurimisa zvakakwana. Average price yegore 2024 zvakare yaive yakakwirira iri pa $3.43 tichienzanisa ne $3.03 muna 2023. Varimi vazhinji vakabhadharwa mari dzavo nenguva. Izvi zvakaita zvakare kuti vazhinji vade kurima fodya mwaka uno.
Tinonzwa zvakawanda wanda muvarimi umu mwaka uno panguva yatiri. Kurudziro yenyu ndeyekuti kudii kwavari?
Kurudziro kwarimi fodya tinoti kuwai fodya yenyu panguva yakakodzera. Musasiye fodya yenyu ichiibvisa kuti mugowana fodya yemhando yepamusorosoro. Chechipiri tinoti musatema masango kuti mupise fodya. Shandisai huni dzakawanikwa kumabako anotenderwa pamutemo. Murangarire zvakare kuti makondiraktor enyu anofanira kukupai huni kana marasha ekupisisa fodya. Kana mapedza kupisa fodya yenyu, irongei zvinoenderana nekwality, mhando yeshizha neruvara iyo yatinoti grading. Mubate fodya yenyu zvakanaka kuti isatyoka. Moichengeta zvakare munzvimbo dzakachena musina unyoro uye munofamba mhepo zvakanaka.
Avo vanga vari mutauriri mukamba TIMB Varain Chikuni vachitaura vari parunare kuHarare. Tombotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Pane gakava munyika pamusoro pedano rakatorwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump rekumisa kodzero yekuti munhu wese anozvarwa munyika ino anofanirwa kupiwa kodzero yekuve chizvarwa cheAmerica zvisinei nekuti vabereki vake vanobvepi kana kuti vane magwaro ekugara muAmerica zviri pamutemo here. VaTrump vakasaina chisungo ichi executive order mwedzi wapera vachitsvaga kupedza kodzero iyi. Asi vatongi vaviri kusvika pari zvino vari kurwisa kumisa chisungo ichi. Kubva pavadzokera kuWhite House musi wa 20 ndira, vaTrump vakasaina mitemo yakawanda vachiti vari kugadzirisa zvakakanganiswa nehurumende yevaive mutungamiri wenyika achangobva pachigaro vaJoe Biden. Vana vechikoro vakawanda vari kuita zvidzidzo zvepasi vari kusangana nematambudziko ari kukonzerwa nenzizi dzinenge dzakazarisa apo vanenge vachienda kuchikoro zvichitevera kukukurwa kwemabhiriji nemvura iri kunaya zvakanyanya munyika. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vabereki vakawanda muri unhu remasonaland west vanoti vari kushishikana zvikuru nedambudziko rakatarisana nevana vavo apo vanenge vachienda kuchikoro. Vamwe vevana ava vanonzi vari kuyeredzwa nemvura apo vanenge vachedza kuyambuka nzizi dzinenge dzakazara kuitira kuti vaende kuchikoro. Mumwe mubereki ane mwana anoyambuka rwizi kuenda kuchishumba primary school kuurungwe ndevapita Mangeya. Vamangeya vanoti vabereki nevadzidzisi vanofanirwa kuisa misoro pamwe chete vachitaurira vana kuti vasaende kuchikoro kana kwanaya zvikuru vadzidzisi nekuti vana vanoteerera vadzidzisi vavo kudarika vabereki panyaya dzechikoro.
Maticha nevabereki vanofanira kuisa musoro pamwe chete kutaurira vana zvikuru samaticha nekuti kazhinji kacho vana vanoteerera maticha kudarika vabereki.
Bazi redzidzo yepasi nepamusoro rinoti riri kushishikana zvikuru neuwandu hwevana vari kuyeredzwa nemvura vachiedza kuyambuka nzizi vachienda kana kudzoka kuchikoro munguva ino yekunaya kwemvura. Munyori mubazi iri vataungana ndoro vanoti pari zvino havana uwandu hwevana vayeredzwa nemvura kunyange hazvo pasina zuva rinodarika vasina kutambira mashoko ekuyeredzwa kwevadzidzi ava. Vandoro vanoti vamwe vana vari kuyeredzwa nemvura pavanenge vachienda kana kubva kuzvikoro vamwe vachinyura apo vanenge vachishambira.
Tinonzwa kubatikana zvikuru nevana vari kuyeredzwa nemvura kumativi mana ose enyika. Vana vamwe vacho vanenge vachida kubira nzinzi dzakazara vamwe vanenge vachida kushambira zvavo kuda pakunenge kwambopisa kuya.
Vandoro vanokurudzira vakuru vezvikoro kuti varambidze vana kuya kuchikoro kana nzizi dzakazara kana kurambidza vana kuenda kumba kana mvura yanaya vari kuchikoro. Vandoro vanotiwo vabereki vanofanirwa kurayira vana kuti vasayambuke nzizi dzakazara kana kunoshambira vari voga kana kunze kuchipisa.
Vabereki taikumbirawo kuti mutibatsirewo kuti mudze vana kuti vasabira nzizi dzine dzakazara kana kuda kutanga kungonoshambira. Vanga vanzwa kupiswawo kwada kunoshambira nevana vakati kuti vachiri kuona vachirapikirwa neupenyu nenyaya yekuti vanenge vachida kuedza kubira dzinenge dzakazara.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi munyika reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti vakuru mubazi redzidzo vanofanirwa kutaurira vakuru vematunhu kana kuti madistrict officials kuti vana vasaende kuchikoro kana kwanaya sezvo vakuru vezvikoro vasina masimba ekumisa mwana kuti aende kuchikoro.
Taura pachikoro kuti vana vasauya kana vauye ndi headmaster asi katarisa muzvikoro imomo hatorina simbavo rokutoti adaro akutodaro anokwanisa kutodzingwa basa nokuti vanokwanisa kutoti vadaro madistrict officials.
Asi vandoro vanoti vakuru vezvikoro vakapiwa masimba ekumisa mwana kuti asaende kana pane chikonzero chakachitsvikiti. Munyori werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Chaderera vatiwo chikuru upenyu nekudaro vanoti hurumende inofanirwa kuvaka zvikoro zvakawanda kuitira kuti vana vasafamba mitunhu yakareba zvinoita kuti vayambuke nzizi.
Tinokurudzira zvakare hurumende ikwanisika vake zvikoro zvakawanda kuti vana vasapote vachiyambuka nzizi.
Zvichakadaro vamwe vana vari kutadza kuendawo kuzvikoro nekuda kwemabhiriji ari kupazwa nemvura iyo vakawanda vanoti yanyanya mwaka uno kunyange yakanonoka kuturuka. Hatina kunzwa kuti mabhiriji mangani akakukurwa nemvura munyika uye kuti bazi rezvokufambiswa kwezvinhu riri kuita sei nemabhiriji ari kukurwa nemvura sezvo gurukota rebazi iri vaFelix Mona vambo vimbisa kutipa uwandu uu asabanga wasachiva chipa pataenda pamepo. Ndaka mira studio 7 mushinoi njini Nunurai Jena.
Vatereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai na udzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye pa Facebook mazuva ose. Kana mchida kubatana nesu padande mtande re WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motraga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana ine vamwe nau ze Studio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhu kadzi che Women's Forum chatinopakurirwa na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kana kati nehurukuro na amai Charity Mandishona visangano re Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association ZICHIA vanoshanda ivo vari muHarare asi sangano ravanoshandira iri rinobatsira vanotengesa mumigwagwa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu mungatiitsana nguruwo kuti sangano renyu rinobatsira sei vanotengesa mumigwagwa.
Isi tinobatsira neadvocacy needucation needucati vanhu kuti vazive kodzero dzavo neoso malabor laws engage with ma-ILO kuengejawo netrade union university sezvo kutanga kwatakaita ZICHIA takabatsirwa kuorganiza nezvecitu after isat vanhu varetrenchwa. Saka zvikanzi vanhu varetrenchwa havasi kutomboziva theyar going in the new world yekuti havazivi kuti vari kunoitei. Let's organize them. So ndopatakatanga ZICHIA that was in 2002.
Tombotarisa panyaya yekushandisa chizvino zvino pane zvamuri kuvadzidzisa here?
Kubatsira kwatinoita tinoita maeducation ese across ingave financial literacy iye zvinokwane e-commerce e-marketing titori ne-IT guy within our department anotoita matrainings iwawo ekutraina vanhu kuti vakwanise kuti kana munhu ari kwamutoko anokwanisa kutengesa zvinhu zvake online. Nekutizve patakaona macross border anga akunyanya kufa vanhu vachienda kusouth africa kunohodha vachidzoka iye zvino movement yevanhu kuenda kusouth africa yaashoma nekuti vanhu takazivadzidzisawo kuti munokwanisa kutenga nekutengesa zvinhu online muchishandisa masmartphone. So is the chia tinoita zvinhu zvakawanda kuti tiwandudze upenyu hwemunhu anonzi mupenda anonzi muinformal trader arege kunyanya kumbunikidzika.
Tichitarisa nyaya dzekushandiswa kwemari munovadzidzisa chii vanotengesa mumigwagwa ava?
Financial literacy tinovadzidzisawo bookkeeping also how to keep records of myself avo avari kuita kuti aone kuti vari kutengesa madomasi ari kuita profit here kana kuti hasi. Saka we do a lot around maissues yeeducation sezvoenda futi kueducation yemitemo chaikodzero dzavo.
Tichiona kuti vazhinji vari kuita zvemabhizimisi munyika pari zvino vari kushanda mumigwagwa, pane dzimwe dzidzo dzamunovapa here kuti vafungewo kuchitanga mamwe mabhizimisi akakura?
Tinoita go through mabylaws, the SME bill act, tinotaura kuti vanokwanisa kuregister kozi tane formalization recommendation yekuti vanhu vaformalize mabhizinesis avo sezvekuti hatisiva kuti varambe vari informal. Saka iwawo ndo mamwe maeducation atinovadzidzisa kuungave vinhu vanohodha vanotengesa magrocery hatidi kuramba tichikuona uchitengesera pasi kana mubhuti remotikari chikwirawo already still by that we have to create employment, we have to grow, to formalize, and we also contribute to mistakes in the GDP. So that means to a big difference. We have a big difference. Gapange kari smart, kuti ndopa office back.
Saka vanenge vachida kushanda nemi vanoita sei?
Vanenge vachida kushanda nemi vanogona kufona kana kujoina ku area kwavo vakangobvunza. Kana kuri kupinde tinayo mukomana anomirira zvichiya ari muchipinde ndekuna mai mushanga variko vakangofona kana kufona kuoffice number ya SG yedu kuoffice it is +263 077 2 361 905 +263 727 2 361 905. Vanoitwa
vamalaya,
Wisdom Malaya.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi, ndini wenyu, Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo muZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda. Tichitarisa chiitiko chakaitika kuBindura, uko mumwe murume anonzi akadya mari vamwe amai akatadza kuzovapa zvaanga avavimbisa, akamomoterwa nenyuchi asi hadzina kumuruma. Ndo zvatati tinge tichikurukura nasekuru Sivanda kuti tinzwe kuti zvinhu zvinoitika here zvisekuru zvekuti munhu anotumirwa nyuchi nekuti vatadza kundipa mari yangu. Ngatinzwe sekuru Sivanda vachitsanangura.
Tingati isu sechiitiko chaitika ichi, mabudira achiri kuita kuti murume uyu anonzi akabira mai ava mari $400 achiti anotoresa maraizinesi. Chiitiko chakadai chiriko nekuti pane panokauriswa kana mubavha, nekuti ipapapa zvotaridza kuti sekuru iwo ndovakatumira nyuchi dzacho idzo dzova dzivo dzamubata kuzosvika vazotsvaka kubuda mai vavakatorera mari. Izvi zvirimo tinazvo, tine nhengo dzedu dzeZinata dzinokwanisa kushanda dzichisachii dzichibatsira pane vanenge vabirwa saizvozvo. Saka tinoona zviri zvinhu zviriko, tingati zvikukaurisa mbavha.
Dzinenge dziri nyuchi chaidzo here idzi sekuru?
Ine inenge ingori mushonga pachai yakangomubata yakamumisa yekukaurisa kugona mbavha. Chiitiko chataona chakachamadza mhuri yeBindura. Saka zvinhu zvatinoona kuti zviriko kasi kugadzirisa mbavha. Tine nhengo dzedu dzimwe dzizotoshanda mabasa iwayo. Saka zviriko zvinhu izvi.
Tinozwa muchiti hamukurudziri nhengo dzenyu dzeZinata kuti dzinge dzichishandisa uroyi. Hakusi kuroya here uku sekuru Sibanda?
Kuroya kuita chinhu chinokonzera hamo, chinokwadza munhu kana chinondoyaitoti uroyi. Kasi uku ndinoona kuti tikatarisa kuti nyuchi dzacho hadzisi kuruma. Idzi dzichete ndedzekugona ngarara dzisingarume, zvireva kuti nyuchi idzi ndedzekungogadzirisa chete benzi, nekuti kana takatarisa hadzisi kumuruma kasi dziri kupa kuti iye atadze mafungiro kana kushaya kana zano. Saka ndinoona pari pekuti hatingati uroyi nekuti mbavha dziriko, tikune mishonga yedu yechivanhu inokwanisa kuti inogadzira pekuti inogona ngarara dzakaita saidzodzi, mbavha dzakaita saidzodzi. Saka uku tingati kurangwa chete uku, haana chaakuvara kasi zviri kungorwadza kuti dzakamhara pachipfuwa paka. Saka hatingauti uroyi.
Zvinhu zvagara zvichiitwa nevarapi vemunyika muno here kana kuti zvaakutorwawo kubva kunze?
Vedu vemuno muZimbabwe ndinoona vanobva kunze uku, kana tikatarisa kunyanya vaya vanobva kunana Ethiopia nepaCentral Africa. Ndovane mishonga iyoyi inoshanda nyuchi idzodzi. Munomu tingati taiziva kushandisa zvinonzi zvivanda, pokuti kwaitumwa chinonzi chivanda. Chivanda chaigona kuya setsuro, kwaigona kuya segudo, do zataka garatichiziwa muno mutika zedu ze chivado zatoto chivanda, chidoma, chikwambo yes, izo dati na asu zaketa saizu zizu chivanda chiko kuna kuyase churo chumbo chiko kuna kuyase nyoka do zataka garatichiziwa tinasu kana doa chigati sabatari ngawe mbafa kana imu naniga akanganisa alimosha ya apara do zataka isiziwa isu
kune wangwa wanoti wano tenda mushitendero zvakasiyana siyana wano namata zvinga batira ereishi kwavari zvinga shanda ere
izvi mashandira azvoita zvinoshanda zvinosikubatira panenge pane mhosva pane maka panenge pasina maka azvibatire zvinhu zvakaita saizvozvo pane pekuti iwo waponda munhu wodofunga kuti unohwanda muchikristu kana icho chikristu chacho iwo kuti wakaponda munhu kana kuti wakunohwanda mhosva achimire ipapo chero uchiti une simba rakaita sei nekuti zvinhu zvine mhosva zvinozvibudisa zvega pachena hazvinei kuti iwo uriwo chikristu uchiti ha ndokwanisa kuti ndingazvinamatei pari pekuti unganamatei ro uchiona kuti apa pari kuya pauya chivanda papa pauya kana shumba pauya chii kana muteuro wacho iwo unonyatso kushanda vechikristu zvavo vanoda kuti vazame zvimwe zvinhu kasi tine tsika dzedu dzechivanhu dzakagara dziri pamberi pechikristu chavanoda kufunga kuti vanoitai
aiwa tinotenda zvikuru sekuru sibada
aiwa tinotenda muri yezimbabwe
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu upenyu hwedu ngatisanganei zvakare svondo rinouya anokuoneka nemufaro ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya Sangano reNational Arts Council of Zimbabwe, NACZ, rakazivisa svondo rino kuti mhemberero dzegore rino dzeNational Arts Merit Awards, NAMAS, dziri kutarisirwa kuitwa muHarare musi wa31 kurume, asi richazozivisa nzvimbo ichaitirwa urongwa uhu mumasvondo maviri anotevera. Sangano iri rinoti riri kushanda zvakasimba munyaya dzekusimbaradzwa kwehupfumi, kupemberera tarenda rakachena uye nekupa mukana vemabhizimisi kuti vabudirire kuburikidza nekutengesa zvinhu zvavo. Sangano reNACZ rinoti rakabatana nereJacaranda Culture and Media Corporation kuita urongwa uhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemashoko nekushambadzira musangano reNACZ vaAganya Binde.
Inini ndakamirira National Arts Council of Zimbabwe vabiki vechirongwa cheManama Awards tongozivisa ruzhinji kuti Manama Awards aswedera ariko musi wa1 March kazhinji kacho tinomaunzo maita kupera kwaFebruary asi mazira tinoita February wedu ane mazuva mashoma saka musi wa1 March munenge muchitapirirwa neManama Awards ende rwendo runoti kumaitira muHarare gore rapera tikanga tichikuburawayo
veruzhinji votarisira zvipi
so ruzhinji rweZimbabwe moramba makagadzira dzirira muchiteya ende kubva musi wa12 iwoyo tichazenge takukumbira kuti vanhu vavhotere their people's choice award inova ndiyo award inosarudzwa neveruzhinji mamwe ese anenge akasarudzwa nemaadjudicators vane unyanzvi hwekuherengedza makategori akasiyana siyana
gore rakapera takaona mafambiro azvakaita gore rino pane zvitsva here zvamuchakanda muzvidobidobi
aiwa zvidobidobi zviripo zvakaopa muchaona kuti pane vari kutandadza vanhu pausiku hwemana maipapo pakawanda vaimbi vechipiki vari kusimukira asi vachange vachiita zvinhu zvinoshamisa chaizvo nekuti tipa kuti vaite mabasa ari kuratidzawo kuti vari kukura ende indastry yedu seZimbabwe iri kukura zvekare
zvinofamba sei pakuherengedza kunenge kuchiitwa
zvazvinoita zvinotanga nekuti mabasa anoherengedzwa mabasa eau vanenge vaunza kuti inini ndinoda kukwikwidza mumakwikwi enama aya vazhinji vedu vari kuita kurumbira vamwe vacho havasi kuunza mabasa avo kuti aiswe pakuverengeka ndo pamwe panotangira dambudziko rekuti pamwe umwe munhu anenge achitarisirwa unzi dei ari apinda pamwe iye wacho haana kubasa rake
vanoona nezvekufambiswa kwemashoko nekushambadzira musangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde vachitaura vari parunare kuHarare Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi musangano wekuzeya gakava riri kuDemocratic Republic of Congo DRC uri kuenderera mberi kuTanzania kutengeswa kwefodya gore rino kuchatanga musi wa 6 kurume. Vana vechikoro vakawanda vari kuita zvidzidzo zvepasi vari kusangana nematambudziko ari kukonzerwa nenzizi dzinenge dzakazarisa. Tabatasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.
Kuzika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 Mhlolanja 2025 ngutaba kancube endabeni zethu namhlanje.
Uhlupho lukhona vele ugovernment, nxa ngathi ngikhulume igovernment yiyo elenkini.
Vakhala ngohulumende abaphikisayo eZimbabwe ngokubotshwa kwabathenga bethengisa impahla okuthiwa babulala amabhizimusi amakhulu.
Ungakhazela abantu abasho efika behlale phambi kwesitolo bethengisa izinto eziphandi kwesitolo. Lwana wesitolo ubhadala amarenti, ubhadala amatheksi.
Abakubandla elibusayo bathi kumele kulungiswe udaba lwabathengisa impahla emigwaqweni ukuze amabhizimusi amakhulu engafihleki. Izakhamizi zeGwanda North sezidlela evalweni ngenxa yokudoda lokutsha kwezilimo okudalela izulu elikhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Vakhala ngohulumende abaphikisayo eZimbabwe ngokubotshwa kwabathenga bethengisa impahla okuthiwa babulala amabhizimusi amakhulu. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kumele kulungiswe udaba lwabathengisa impahla emigwaqweni ukuze amabhizimusi amakhulu engabhidliki. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Greta Svanda olwela ilungelo loluntu.
Uhlupho lukhona vele ku-government baba dube nxa ngathi ngikhulume i-government yiyo elenkinga. I-government nguye ubaba walapha ngoba ukuthi kuthiwa kule mpahla ezingenileyo lapha ngomgunyathi kwenziwa ukuthi uhulumende akalayo indlela yokuthi azinikele ekubambeni indaba ezinjengazenezi ngoba kathesi siyabona amapolisa agcwele imigwaqo lapha yethi abantu bangenisa izinto ngemgunyathi emabhoda lapha anthiwa kubona ukuthi khona kubuyela back to ugovernment ukuthi ugovernment amapolices akhe yiwo angalunganga apromota ukuthi abantu benze ukuganga kube sokuzobuya sokuaffecta informal business to a point yokuthi khona kathesa informal business yiyo esisafa. Abantu kathesa ngeke ngiyethenga okay mina isinkwe esenza dollar ngisekele ukuyathenga isinkwe esenza 50 cents ngale esidingwe ngemgunyathi. Amakampani zayiwona amakhulu ehambe siyathengisela abantu abase streetini. Uhulumende athi kakwazi yini khonoko?
Yes, ngathi manje kulungiswa njani sibambe khonoko?
Okwinto lokhu kufuna ukuthi uhulumende abe responsible. Uhulumende athathe amanyathelo, hayi khona ukuthi abantu benze ukuganga ebakhangele ashiyane labo kanjalo abe sezokuthi yena hayi abantu kabazenzela into ababayifunayo ngale labo bayehluleka i-management. Hayi mina kangivumelani lakho lokho. Mina ngithi formal business kumele ukuthi ibe protected. Ugovernment angavumi ukuthi ama-manufacturers athengisele abantu abasestreetini ekwazi ngoba izimoto zakhona uyazibona lapha indawo yonke zithengisela abantu estreetini isinkwa. Kanti uhamba njani ukuthi umanufacturer uthengisa estreetini? Uthengisela bani estreetini? Lava ke informal business imisisithini.
Lo ngumnumzana Greta Spanda olela ilungelo loluntu obexoxa lo Gibbs Dubo Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalele parliament.
Ungakhangela abantu labasho befika behlale phambi kwesitolo bethengisa izinto eziphakathi kwesitolo. Luwana wesitolo ubhadala amarenti, ubhadala ama-taxi, ubhadala izisebenzi ezinengi khonaphana. So vele akuqondanga ukuthi kona izinto zenelwe zibe njana. Yikubona uhulumende ebhizi elwisana lako khona ukuthi hhayi noma sotasho udinga imali, ungadingi imali phela usenza izinto esezibulala amabhizinisi. So uhulumende vele kazanga afa vumela abantu njengokusho kamdaweni ukuthi uhulumende uyekela abantu bese kayekeli bantu. Yikubona kathesi kunje so abantu beberedwa emabhoda kukhangela isisu ubana into lezo zingenisileyo zingenise njani lento ezifana lazo nalezo. So uhulumende zakho ekuyekeleni abantu besenza ukuganga khonokho kodwa njalo futhi ungakhangela amanye amafuma bhizinisi bona laba yiwo abakuqalisayo kona kwana benika abantu izinto phandle ngoba babefuna i-US dollar. Benika abantu ukuthi bebethengisele izinto phandle bebezikhiphe emashopu kona phandle abanye baze bacina bekopa abanye bagcina sebezivisela izinto zabo bodwa bezisimagla lokuzimagla kodwa uhulumende ubhizi uloke ekulwisa kona kwantu kungenzakali le ndaba e-management ebeyikhuma ngayo amankampani abanye abantu they are not managing their businesses properly
kodwa kegolida kula ndlela yini udaba lolu olungaphathwa ngalo kulokuthi kube kugijiniswana labo abathenga bethengisa impahla into ezinjalo akulenye indlela yini
uba nguhulumende into enhle ngokuthi uhulumende nguhulumende olalelayo vele kuyafunakala ukuthi nanxa abantu sisile mbono kumbe izindlela we must proffer that for uhulumende ukuthi hayi indaba singenzi so yikho uhulumende ehlale sibona is a listening government uhulumende olalelayo so indlela ziyadingakala sibona ngabe siyazibisa forward ukuthi hayi asiwabele lokhu ngendlela enje asiwabele lokhu ngendlela enje ngoba ezenzodini njengoba ngisitsho esiwufunayo yikuthi bona singa-affecti ama-businesses but la ama-business darane kuhle izinto zabo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu-p f elimele iphelandaba chabalala edalele parliamente ubexoxa lo Gibbs Dubo Studio 7 eseHarare. Izakhamizi zeGwanda North sezidlela evalweni ngenxa yokutota lokutsha kwezilimo okudalwe lizulu elikhulu njalo lokunganikwa lo kumaviki amabili edluleyo. Zithi zilakho kungavuni amabele kahle lonyaka njenganyaka enye okwabangelwa isigudumezi somkhathi ese-El Nino esadala isomiso eZimbabwe lemazweni achiyeneyo. Kubika u-Albert Ncube.
Kuningi okusinda abalimi esigabeni lesi. Unkosikazi Rose Dube oyisakhamuzi eDambashoko ole mnyaka kuzalwe ngamachumi ayisishiyagalombili uthi lanxa izulu line kuhle ngalathemba lokuthi uzathola isivuno esihle.
Zivaliwe izibaya? Hayi izibaya zivaliwe. Khuluma kukanjena abukuze kuphuze lokuthi abasinceda ababasincede kweminye iminyaka ukuze bangasilimeli masinyane ukuthi abaselazifuya abantu. La madonka ayefile ayesifa kakhulu le nkomo zafa kakhulu kwathi la ayefele aphuze kuncikili kuku.
Esinye isakhamuzi seDambashoko umnumzana Ben Masango uthi izulu lisukela abalinengi kakhulu okudala ukutota kwezilimo.
Ngemva kokumina lokwenza silethemba ukuthi hawu sokuzaba ngcono kwase kubuya izulu futhi elikhulu la kungena emasimini kwamuka okuningi kuyatota kutotile nje kuhamba kusiklapho ngani kuphakeme khona lapho uyafica ukuthi amabela khona ayaphila kodwa-ke kukhulu kube yibutota. Indlala yezifuyo hayi isidluli sibiphelile sibili ngoba inkomo ziphelile amadonki aphelile indlala nje izasala ebantwini ngoba ukutota koloko kwenzakele abantu abasiye kuvuna ngendlela ade bevele besebenze ngayo.
Umnumzana Mikhael Gumbo oyisakhamuzi seMashalomoshe uthi abalimi akumelanga balahle ithemba ngesimo sezilimo.
Noma nje impahla ibisiqakile kuthi hayi sizamile nje ukulima emasimini sibili bekuphume kuhle sibili songani nje kulezi nsuku izulu sengani yakhe sekho sonake sekho sibili hayi kuthe sikhangelile ukuthi liyabuya asikakheli ukuthi hayi ngezilimo zethu hayi sisesezinhle sibili noma nje ngale minutes asoba soba kudala akwabi ngesimini siphi ngeziphiwo zithi sesiphindile sibili siyalima kuhle ngazo sibili kuhle singadeli asihlakuleni okuhlakulayo sihlakuleni sibili simelele izikuthi liyabuya
uphansi lakaward 1 umnumzana Stanford Kala uthi inengi lezakhamizi kale limanga ngamandla ngenxa yokuswela kokulimisa leli ndlala lokhu ihlasele emakhaya
lithe seline kakhulu ke izilimo eziningi zisuke zasezitota laselisuka laselihamba njalo abantu abaningi abazange balime kakhulu ngoba izifuyo eziningi ngomnyaka ophelele nje busazi bekuyindlala so izifuyo yade zisetshenziswa ekudoniseni amakhuba kunjengenkabi labo lamadonki zicubile ngakho abantu bazamile-ke kuthiwa ugatshompu kodwa-ke kababaningi kangako indlala inkulu kakhulu nje basazithi ngomnyaka ophelele kasivunanga kodwa-ke uhlelo olukhona engingalutho ngolwe-social welfare lalo lusuka luthathe isikhathi ukuthi abantu bahole
uNkalo bekhuluma esenkazi ngolwesithathu lapho izakhamizi ebezihola inhlanyelo lemfundiso phansi kohlelo lwe-presidential input scheme uchothoze indlela lolu hlelo oluphethwe ngayo
lapha bahola inhlanyelo i-presidential input inhlanyelo emabele e-sunflower lenduma kodwa kusuke kuhlupheke ukuthi inhlanyelo le ibonathi iyaphuza kakhulu kakhulu kubuya kambe nxa ukhayelanga ngo-February nxa kubuya amabele kambe umuntu angakhona engahlanyela awavune na so bese sikhaza kuhulumente ukuthi into lehlelo lezinxa zibuya kumele ziphangise sithi kubo-September khona fana inhlanyelo ebivele sikumlimi ngoba kugcina kungasancedisi kangako umlimi nxa inhlanyelo ibuyangalesi sikhathi emuva le uhulumente besanayelisa ukuthi abhadalele abantu kodwa khathe siuxolisile ukuthi hhayi ngala mali abadala ngabazibhatalele kuma-transporters lawo
izifuyo ezivalisa inkomo ezife ngobuningi nakene seziqinile kulandela ukuhluma kotshani kanye nokugcwala kwamadamu osekulethe ithemba kubafuyi ngimele umsakazo we-studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube
ulandela ukutholakala kwemigelo yaxhumanisa elemelika le-Mexico athi ele-El Paso le-Juarez iziphathamandla ze-Mexico seziqale uhlelo lokudinga iminye imigelo engekho emthethweni imigelo ecatshileyo le ixhumanisa idolobho le-Ciudad Juarez elise-Mexico lele-El Paso elise-Texas emelika imigelo le ephansi komfula u-Rio Grande ibanzi okwemitha elilodwa njalo ixhumana le migelo ethwala ingcekeza imigelo le ilezibane kanye le mitshina engenisa umoya wokuphefumula
It is lined with wooden beams, as you will be able to see. It has beams, it has wood to prevent collapses.
Imigelo le ilamaplanka ayisekelayo ukuthi ingaweli phakathi.
Iziphathamandla zicabangela ukuthi imigelo le isetshenziswa ukungenisa abantu kanye lezidakamizwa eMelika ngokungekho emthethweni. Abalinda umngcele weMelika e-El Paso babona umgelo lomhla ka-9 zibandlela ngesikhathi bekhangelisisa imigelo echitha amanzi njalo bahle baqala ukuvala. Iziphathamandla ze-Mexico lazo seziqalile ukuvala umgelo lo njalo zithi zisadinga eminye.
We have increased search activities to detect other tunnels, if there are any, and our presence will be maintained permanently.
Sesidinga eminye imigelo. Nxa ikhona sizayivala njalo sihlale siyilindile.
Uhulumende weMexico engeze abalinda endaweni ezicatshangelwa ukuthi zisetshenziswa ngabeqa umngcele eJuarez ukuze kungabi labantu abavalelwa emigelweni kumbe abaqilibezelwa ngabatshontsha abantu.
The main purpose is to protect migrants and ensure they don't risk their lives trying to enter the United States illegally. However, after the discovery of this tunnel, we're also focused on searching for other tunnels in the area.
Umsebenzi wethu ngokuvikela abantu ukuze bengasifaki engozini bezama ukungena eMelika bengela maphepha. Kodwa ngemva kokubona lomgelo siphezu kokudinga eminye njalo imigelo
ukuchwayisisa kuyaqhubeka njalo iziphathamandla ze-Mexico zithi zizinikele ukuvala indlela zonke ezingekho emthethweni ezokweqa umngcele udaba loluqeqwe nguVeronica Villafane lalwethulela yimi udaba kaNcube owe-Studio 7
Siyalambulela kusigaba sabo mama igama lami ngoTabo kaNcube. Namhlanje sise Rathanyana eMatobo ku ward 4 lapho okulo jaha oleminyaka engamachuma amabili lasitya galolunye 29 odlwengule umna wakhe oleminyaka elichumi lambili. Sixoxa lo senator weMatabeleland South uSenator Nonhlanhla Mlotshwa.
Okwenzakeleyo msakazi ukuthi abazali bavumele ujaha osekhulile oleminyaka over 20, ngiyacabanga ujaha obele 29 ukuthi asebenzise gumbi linye lomna wakhe ole 12 years. Wagcina ke ujaha eseqala ukuthi athinte umntwana, wagcina semrapha, bathi ukuqala embamba khonapho ukuqala embamba engazivikelanga amalanga alandelayo esembamba ubesembamba ezivikele. Ngiyabona ukuthi kuye ube kucabangisisile, it was premeditated ukuthi ekhaya ngingabanjwa ukuthi umntwana lo sezithwele, so kungathiwa yimi engimisisile. So yindaba ebuhlungu, cabanga nje nga ungumama usukhoch between ukuthi nangumntwana ongumfana usebotshwa nangomunye urechiwe bonke ngabakho abantwana, ludaba oluphatha njani kona lolu? Kuba nzima nje lasesigabeni lokukhangela abanye omama lokukhangela umakhelwane.
Ungathini kubazali ukuthi bengabe bevikela njani abantwana abangamankazana ukuze bengahlangani lezahlakalo ezifana lalesi?
Ukuvikela abantwana bamankazana kusho ukuthi sokuza kutsho ukuthi emakhaya lapha ngendlela nje abantu vele lathi sakhula ngayo sasisazi thina ukuthi emagumbini lapha ikhona igumbi labafana, ikhona igumbi lamankazana. So abazali abaqhubeke besenza lonlala isiko lokuthi abantwana bengalaliswa ndawonye bengabantu babantu banye, ngenxa yokuthi ungakhangela kathesa abantu bayathatha ama-drugs bayabhuza khonoku okushiphileyo abakubiza bathi yintshengu. Umfana uyabuye edakiwe kubuye kumehlule ehlulwe yimizwe egcine sebamba umna wakhe kumbe ogogo. Ogogo sake bezosizwe lapha emakhaya kuthiwe bayabanjwa ngabafana.
Ye, kuludaba sili oluzisa usizi, kodwa siyananzelela ukuthi eZimbabwe udubo lolu ikakhulu lokudlwengula lungani luyalusanda ngenxa yezidakamizwa kanye labanye otsheketsha endaweni ezithiyeneyo. Nxa sikhangela udubo lolu singathi yiphi iluphi ulwazi izakhamizi okufanele zibe lalo ukwenzela ukuthi zibone ukuthi abantwana bavikelekile kanye lokufanele kwenziwe nxa lezi zehlakalo sezibe khona?
Mina ngombono engilawo ngibone ngani umbono lo uzaqala futhi kubo somabhizinisi. Ngiyakwazi ukuthi injengu i-business elula ukuthi uyivule, kodwa sivikele nabantu abethu, sekele ukuthengisa izidakamizwa lezi ezenza bagcine sebeganga besenza into ezibuhlungu emphakathini. Ngoba ukufa kwabatsha yikufa kwesizwe. Isizwe simele ukuthi ngakusasa bangama-leaders akusasa, abakhokheli bakusasa. So lapha sesibulele i-future yomfana ayisekho, i-future yomntwana lo osedlwenguliwe ukuthi aza kudlulise lokho kuyinto ezamthatha isikhathi futhi njalo. So ukudlwengula lokho siyakubona kuyinto e-prevalent kuma-societies ethu okulembangela eziningi-ningi esingahlala phansi nama-stakeholders sithi sibonisane ukuthi ungabe kuyini okukhoza ukuthi abantwana kumbe abesimame badlwengulwe. Lokho singakukhangela singama-stakeholders sibaningi, mbani singathola futhi isisombululo.
Kusigaba sabo mama besixoxa lo Senator Nonhlanhla Mlotshwa ngesehlakalo esenzakale eRathanyana eMatobo ward 4 lapho olo jaha odlwengule udade wabo oleminyaka elichumi lambili. Asihlanganeni ngevikezayo ngesikhathi esifanayo. Igama lami ngoTabo kaNcube. Okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Langa laphuma le ndaba,
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama ngontungamili inkomo lamhlanje sixoxa ngesehlakalo esenzakale ePhakamani High School ePlumtree ngeviki edluleyo. Abafundi bakulesi sikolo bathwalise omunye umbalisi nzima ngemva kokubatshela ukuba isishona yilo ulimi olumqoka kulazo zonke oluhamba phambili eZimbabwe. Abafundi balile ukwamukela lokho besithi indimi zonke ezilichumi lasithupha ezinanzwa isisekelo sombuso welizwe ziyalingana. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro laye wethule amazwi evumelana labafundi. Sixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala ntatheli, i-heritage based curriculum ithi konke okwenzakalayo kugxile esigabeni. Ngilusizi ukuthi nxa sixoxa kanje sithole ukuthi ePlumtree kulo muntu osetshela abantu ukuthi ulimi oluqakathekileyo yilolu. Khona ePlumtree okwangikhona kulo limi oluqakatheke kakhulu.
Ukuphikisa kumbe ukuqondisa umbalisi nxa ethe wakhuluma okungayisikho kulicala yini moyo? Njengoba kuthiwa abafundi besebebuzisiswa ngamapholisa.
Abantwana bebengaphikisi, bebeqondisa okuyikho okufunwa yi-heritage based curriculum. Kuzaba licala nxa kuyikuthi thina sonke ekade sesikholelwe ukuthi i-heritage based curriculum izosinikeza ubuntu bethu. Nxa kulomunye osevukwa esithi abantwana laba bayenze icala ukuzama ukuqondisa umbalisi ukuthi hathi mbalisi thina kade sisePlumtree. ePlumtree ulimi oluyilo luyinsika yisikhalanga. Nxa kulomuntu osekwenza kube licala kutsho ukuthi kulicala ukuba ngumuntu.
Njengababalisi liyake likhulumisane yini ngezehlakalo ezinje?
Uhluphe sesilalo kakhulu kakhulukazi singababalisi ukuthi sesilababalisi lababalisi abathunyiweyo, ababalisi ababuya beyame kakhulu kwezombusazwe kulokuyama ekunikeni abantu ulwazi. Singasolana singasolani, kodwa umuntu othunyiweyo uyabe sefezile umlanda othunyelweyo. Lingaze limsole kakunako ukuthi liyamsola, ngoba yena uvele kakumele angasolwe yini, kumele asolwe yilaba abamthumileyo.
Udaba lwababalisi abafundisa lapho okukhulunywa indimi abangazaziyo ngolunye oluhluphayo elizweni lithini ngalo njengenhlanganiso?
Thina-ke njenge-athuzi sesike sabeka umbono kuhulumende wokuthi hhatshi siyananzelela ukuthi vele imisebenzi ayikho. Kunzima ukuthi umuntu seqhatshiwe esavuma ngoba ufuna umsebenzi, kodwa kakwenzekwe ngumlando wakhe ukuthi uyabafundisa indima ezintathu ezingayisizo lezo azikhulumayo. Mina ngikhulumisa iNdebele. Nxa ngisiyangena ekolitshini ngangifundisa indima ezintathu, asithi isiTonga, isiKhalanga, isiShona. Omunye oyazi isiTonga afundisa isiNdebele, isiKhalanga, isiNdawo, ukwenzela ukuthi nxa umuntu ekhetha izindawo akhethe izindawo zalezi ndima asezazi. Injongo kahulumende weZANU-PF ukuthi yenza abantu babe ngamashona. Lokhu andisoze ngikukhulume ngimele i-athuzi, ngizakukhuluma mina ngikhangele okwenzakalayo njengomuntu osemkhonweni weMathebeleland North. Ngoba ingatsha zonke zikahulumende ungafika kithi lapha eMandebeleni uzathola ukuthi abantu ababamba ingatsha zonke okuyibo okungenwa kube ofisini oqoqoda kuye uzama ukuthi lizwisisane ngohlupho kumbe ngendaba obuye ngayo. Lizafika lihlele ehlulane kukhulumeni, wena ukhulumisa iNdebele akutshela ukuthi andinzwa iNdebele.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Besixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo. Asibeni kuhlelo lunye neviki ezayo. Yimi untunga milinko mo.
Siyabonga ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma le ndaba lichone le ndaba. Uhlelo abaculi bethu liviki ntungameli Nkomo eStudio 7 uxoxa nomculi kaMasikandi osacathulayo ozibiza ngejongosi lezinsizwa ephethe idlalade lakhe elitsha.
Umhlaba wonke jikelele ngiyajabula ukuba lani kustudio 7. Ibizo lami lokuzalwa ngiwelcome Ncube ngokusuka ngisuka eNkayi endaweni okuthiwa seSifuyo. Emculweni ngiqale ukungena last year 2024 ngo-April ngaqala ukusebenza i-album yami lokuqala engicwanise ukuyikhipha mhlaka 15 January 2025. I-album yami iyahlabusa kakhulu.
Nini njongo lensizo phuma enkaya esigodini saseSifuyo? Yinde lingele ngihambile kuzensike la. Ngiyamemeza ngithi thank you for kuma mkhulu ngonikazi lami ngokungiqeqesha ngezimvele njongo lezinsizo. Ngihambe ngiyeke ngihamba nawe udadewethu intombi yamaphupho ngithatha phansi esitolo sesigabeni sasesinyandawo. Ngidlule ngekhathi ijahalakitho engayiprimary ngithi inkosi esesijwabulile. Uzidile umabeke indlela ezimazombezombe engaqeda amanyathela amadoda esiyabika kwasijwabu emhlangeni. Ngiphinde ngithi usikoloto samashonisi lasha bafani yangiphelile ngizophumula amawushoni umashonisi. Ngibisehlelane emuva ngafana sekuyabonakala manje. Ngihamba lensila bezimba kwasasebrunajosa record.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngikhona kuzo zonke inkundleni zokuxhumana, Spotify, YouTube, Music Stream, ma umsesha ijongo lezisizo uzoyithola umculo wami lapho. Ngokuhlala ngisebenzela eBotswana inamba zami zocingo
755-9253.
Sikanike sikhangele ebezihamba phambili bakhala ngohulumende abaphikisayo eZimbabwe ngokubotshwa kwabathenga bethengisa impahla okuthiwa babulala amabhizimusi amakhulu. Abakubandla elibusayo bathi kumele kulungiswe udaba lwabathengisa impahla emigwaqweni ukuze amabhizimusi amakhulu engabhidliki. Izakhamizi zeGwanda North sezidlela evalweni ngenxa yokutota lokutsha kwezilimo okudalwe lizulu elikhulu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuyabula njini kukheli ethi www.voaindebele.com kumbe okusilandela kuWhatsApp kuchannel ethi VOA Indebele.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.